Cino, Necino, 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 Necino. Vakabata muchuno, toti gava pekuno. Akasvika achitambisa machesti kuratidza kuti ibridzi. Aida kuti approve fact yekuti pandeve ndiye ari palidzi. Because azviti akapawina kuligi, ligi raitambira ngerenge riri big league. But asikazive kuti kune La Liga raitotambwa netype yakona na Ziggy Mali Matanso Dali. Kwete vaisponswa nana Zikali vekuti havana kubvira vambonanzwa padiwali. Manyamba kuudzwa akaonekwa ane mbonji, akaonekwa chechivhiri chakatonzi ngachiponji, akaonekwa kuti ari soft ende akatomecha kutoita kunge donje. Nekuti achoda kutinobudira kwama kwama kurenje, achoda kuya kuti pamwe akatoka akandewe kedu anga karivenje. Rindere mari saka mari ai mari paru mamare kana parutsatsa mare patitenge tori gapari gapari chizirenge chakuendeswa kwa mutari chida kunzi rizo iswa pamashazhari chizikunzi mutona richitiza nevanhu vanenge vanibvisa utari vachoda kutozviita vakamira pamatari pari pamatari edzimhosva but vasingatozive kuti chinhu chakakosha hakuzi kuroshwa chingo tongo tongo ziva kuti isusu tindati rege tinodzibosa kana mutazoona kuti isusu hatisipita kaike kabhizinesi kekutengesa masamusa muchifunga kuti takapusa because magetsi atinoshandisa tinenge tamajusa tiri type yekuti hatizi mabhuza nyangwe madinga akaramba kutotikuza vasingatotikuze mafuza mafuza havagoni kuchuza havagoni kusarudza that's why vachikudza madinga vaivaya havanichakunge wai vakambofudza vakatombohumburudzwa vanana taudzwa manyamba kuudzwa akaonekwa ane mbonji akaonekwa chechivhiri chakatonzi ngachiponji akaonekwa kuti ari soft ende akatomecha kutoita kunge donje nekuti achoda kutinobudira kwama kwama kurenje achoda kuya kuti pamwe akatsoka akandewe kedu anga karivenje ndichiti makaita rekubaya nemuromo dede makaita riyeriye rekunatsonatsotambidza kadiki kadiki kaspede makanatsotambidza rere kuti donde nemanhede mashwede DJ Ino Music.